Nemo dzebato iri dzanga dzichidarika zana dzakaungana pamahofisi emuchinoi dzichidzidziswa kukwezva rutsigiro, donzvo remusangano nezvichaitwa nehurumende yavo kana vasarudzwa mwedzi unouya uye kunotsanangurira veruzhinji nezvekusiyana kwebato ravo neramuzvaro Chokozani Kupe kana vovhota. Sachigara wedunhu reMashonaland and West vaRalph Magunje vanoti ichi chiitiko chekutanga chakafungwa nedunhu ravo kuti riwane mavhota akawanda emutungamiri wenyika. VaMagunje vanoti musangano waNezuru waidzidzisa nhengo dzavo neurongwa hwekutsvaka rutsigiro mudunhu uye kuti dzizive nezvegwara ravo kana kuti manifesto yavo.
After that, my candidates edu apinda through nomination court as a province, taona zvakakodzera kuti tiite seminar yekunge tichironga nezve election roadmap in terms of my campaigns. Tanga tichivadzidzisa tiva message kati yepati kuti manifesto yedu iri kuti chii maringe neupenyu hwavanhu, nekuvaudzawo kuti mukati medu mune vamwe vari kushandisa mazita edu vazive. Vanoudza mavhotas kuti vazive pane musiyano pedu kwedu nevamwe mapolitical parties.
Mumwe akapinda mumusangano uyu vaElijah Karemba, avo vachakwikwidza kumakonde, vanoti vakadzidza kuti vachanotsvaka rutsigiro rwemutungamiri webato vaNelson Chamisa nekudzidzisa vabereki pekuvhotera.
Pachiitiko changu chiri kunhasi chekuti we are going back home. Tikange tasvika kumba, we are going to campaign for Nelson Chamisa. Now taane mapato maviri achishandisa simbo yakafanana, but Chamisa will be inside, so there is a need for voter education. Tichaenda kumba kunodzidzisa vabereki vari kumba kuti vachamisa vakachanga vari pakati pechanza chekurudyi mufaranidzo womusangano wedu inenge runyoro musangano rwe MDC Alliance. Nekuti taita mai kupiwa vane mumwe mufananidzo unonzi MDCT uri chanza.
Apo nhengo dzeMDCT dzainge dzichidzidzisana, nhengo dzebato reZANU-PF dzainge dzatova mundima dzichitsvaka rutsigiro rwenhengo dzavo dzemakanzura dzemuparamende nedzemutungamiri wenyika. Vachitaura pamusangano muChegutu, nhengo yeparamende vaDexter Nduna vakaparura musangano wekutsvaka rutsigiro vachiti nhengo dzavo dzinofanirwa kuvhotera nhengo dzeZANU-PF dzose, kwete kurovera bhora musango pane zvimwe zvigaro. VaNduna vanoti nhengo dzavo dzinofanirwa kuvhotera nhengo dzeparamende dzeZANU-PF kuti mutungamiri wavo asavhiringwe nenhengo dzemapato anopikisana kana vakunda.
Imagine uchitonga muparliament kune maMPA opposition cheuri president kune ofisa simba vekutonga madimba mezio vanoita inonzi impeachment vachiimpicha president kosiyo vari one vari opposition vakawana. Politics is a game of numbers. Politics is a game of numbers. Politics is a game of numbers. No matter how much you love me, no matter how much you want to have an
Zvichitevera kunyoresa kukwikwidza kwakaitwa nemusi wechina svondo rapera, mapato ari kuita chipatapata nhaka yemakonzo kutsvaka rutsigiro rwenhengo dzavo munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.